Dr. Mupambo vanoti huwandu hwevanhu hwakatozodzika zvene chikonzero chedenda reCOVID-19 chakavharisa nyika kwemakore maviri sezvo mari zhinji dzaiva dzave kushandiswa kurwisa kupararira kwedenda iri.
Nyaya yekuti 2020 na2021 ndopatakatangawo kuwana dambudziko reCOVID. Saka zvinogona kunge zvakaita contribute kuti manumbers vanhu vanga vachiripota kumakliniki adzike, kana kutiwo vashandi vanga vakuisa masimba akati wandei kune zveCOVID.
Kunze kwedzidziso inonzi iri kupiwa vanhu, Dr. Mupambo vanotiwo denda reCOVID-19 rakabatsira sezvo vanhu vainge vogara mudzimba zvakanyanya.
KuSouthern District kune nzvimbo inonzi Hopley. Tiri kuona kune makesi akati wandei ari kuuya nezvirwere zvepabonde, uyezve nekumbare. Tine nzvimbo inonzi Heathcliff neHeathcliff Extension. Kuri kuwanikwawozve varwere vakati wandei vari kuuya nezvirwere zvepabonde. Kune nzvimbo inonzi Kuwadzana neKuwadzana Extension. Ndiko zvakarika tiri kuonawo manhamba akati wandei evanhu vari kuuya nezvirwere zvepabonde.
Dr. Mupambo vanoti nzvimbo dzinogara veruzhinji dzinosanganisira Mbare, Hopley, Heathcliff, Heathcliff Extension neKuwadzana ndidzo dzinosangana nedambudziko iri kunyanya. Dr. Mupambo vanoti vanhu zviuru 50,503 503 muHarare vakarapwa njovera mugore ra2021, asi mugore ra2019 kwakarapwa vanhu zviuru 40,013 kana kuti 14,013. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveutano ine kiriniki mumusha weMbare isina kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hapana mutsauko wairi kuona sezvo vakawanda vari kuuya kuzorapwa.
Ashandira mumusha weMbare sachiremba kwemakore mashanu, uye matenda ndinonyanya kuona pavarapwi injovera nemanyoka anokonzerwa nemvura isina kuchena. Chinonetsa ndechekuti varume vazhinji havauye kuzorapwa nevakadzi vavo, saka zvirwere zvepabonde zvinoramba zvichitapuriranwa.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi Tsvene reVapostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vari kusangana nevarapwi vanodarika 10 pazuva vari kutsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepabonde.
Vanhu vakawanda vane maSTI vakawandisa vari kuuya kun'anga vachitsvaga rubatsiro. Vazhinji havachatoenda kuchipatara chikonzero, mari dzekun'anga dzakati chipei. Vamwe vacho ndo vari kunyara. Saka vakauya kwatini mishonga tinayo, vamwe tinozovakurudzira kuti aiwa takurapa izvedu, asi endai munobayiwa kuchipatara. Uye zvakare kana ane patina, ane mudzimai kana kuti ari mudzimai, murume wake anofanira kunge achirapwa futi zvakare. Zvirwerezvo zvakatonyanyisa kwatiri, zviri kuuya kwatiri.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti vari kuonawo vana vakawanda vachiuya kuzorapwa zvirwere zvepabonde. Vanokurudzira vanhu kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti vaende kumakirinika.
Munhu akangaona any of my symptoms anotevera, ukaona uchibuda discharge yakaita kunge hurwa kana yakaita kunge mukaka, uri murume zvinoreva kuti panenge paine STI. Kana uri mukadzi ukaonawo pa discharge yakuchinja kala kubva kuwhite kana colorless yakuita makala akasiyana siyana, yellow, cream, brown, zvinotaudza kuti panenge paine STI inenge ichiitika. Saka nokudaro tinokurudzira kuti munhu akurumidze kutsvaga rubatsiro, akwanise kubatsirwa, awane kupiwa mushonga nokurapwa kuti zvipere. Ukaona uchibuda kuti mapundu tisinganzwisisike kunhengo yako kana kuti ati maronda tisinganzwisisike, tsvaga rubatsiro. Ndomamwe emasymptoms, zvimwe zviratidziro zvemaSTI. Saka tinokurudzira kuti ukangaona any of masymptoms andataura iwaya, rumbidza kutsvaga rubatsiro ubatsirikane.
Nyanzvi munyaya dzezvekurera mhuri vaDennis Mulambo, avo vanoshanda kuSpillhouse Clinic iri kuZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC kuHarare Central Hospital, vanoti varume vazhinji havadi kuya kuzorapwa, nokudaro madzimai ndiwo mazhinji anouya kuzowana rubatsiro. rubatsiro vakurudzira madzimai kuti vauye nevarume vavo kuzorapwa vari pamwe chete asi vanoti nyaya iyi iri kutonetsa nokudaro zvirwere izvi zviri kuramba zvichipararira sezvo zvichida kuti vanhu varapwe sangano recenters for disease control CDC rinoti matenda enjovhera akanonekerwa kurapa anogona kukonzera vakadzi kuti vashaye mbereko vamwe vachigona kuguma vave kupenga ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimi.